Motambi uyu apedza mitambo ya nhasi ari pachinhano chemakumi mashanu nembiri pavatambi makumi matanhatu avo vapinda munhandare nhasi mangwanani. Vincent atadza kutamba sezvaanozivikanwa achiita ndokupedza makomba anhasi aine mapoinzi maviri pamusoro peanotarisirwa 2/73. Vincent akaenzana pamapoints 2/73 naNikolai Hogard wekuDenmark, Rafael Campos wekuPuerto Rico, Gabrizio Zanotti wekuParaguay naMaximilian Nifa wekuGermany. Vincent ari pamapoints 10 pasi paSepp Straka wekuAustria uyo ari kutungamira gungano revatambi iri. Straka ari kuteverwa naJayz Jane Watanot wekuThailand uyo ari pa7/64 naThomas Peters wekuBelgium uyo ari pa6/65. Mutambi wegorofu uyo aimbove munyori weZimbabwe Golf vaWellington Chando vanoti Vincent ane basa guru rekuedza kuvhara musiyano uripo pakati pake nevari kutungamira.
Ekuti inonzi plus 2 yaita nhasi ngoti wamwe wacho ari kumusoro uku une minus 8 kuzoita minus 7 kuzoita minus 6 mairi minus 5 nema minus 4s pane mutambo.
Asi murongi wemitambo vatendai Jakarta vanoti vari kuona Vincent achitamba zvinodadisa kubva munharaunda yechipiri mangwana nekuti anenge adzikama hana yake.
Tinoona pachikamu chechipiri achikwanisa kuzotitorera menduru nekuti adzikama yanga iriwo mapu saka apa aakunyatsoona matambirwo anoitwa bhora.
Mumutambo wegorofu anopedza makomba aine mapoinzi mashoma ndiye anotora utungamiri kana mukombe. Vachando vane chivimbo kuti Vincent achasimuka kubva paapinda nhasi.
Mutambo mutambo hausati wapera asi tikuramba tichimutsigira Scott munhu watiroimba naye nekuti hatingashayiwo kana medal kubva kwaari inogona kunge kana iri silver. Scott tinomutemba zvikuru.
Vincent nevamwe vake vari kudzoka munhandare zvekare mangwana mangwanani. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.